vevakuru vanomirira sangano iri munyika amai Marceline Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vabereki vakaziviswa nezvechirongwa ichi nguva yapera vana vakawanda vakauya kuzovhiyiwa nekugadzirwa miromo yavo amai Moyo vanoti sangano ravo rakabatsira vana vanodarika zana nemakumi mashanu 150 kubva gore ra2020 apo pakaumbwa sangano iri uye vanoti kuchaitwa zvimwe zvirongwa zvitatu zvakadaro mukati megore rino vati vana vakawanda vanozvarwa vaine denda iri
saka vana vane cleft palate vari vega vo vanoti nonokei kuonekwa kunzi cleft ane cleft palate tichikompea nemwana anozvarwa ane cleft lip sekuti cleft lip iri panze saka mwana achingozvarwa zvinooneka but dzimwe nguva kana mwana azvarwa aine cleft palate asina cleft lip hazvikasiri zvaoneka chakanakira pa ndechekuti condition iyi inorapika
amai Moyo vaendera mberi vachiti sangano ravo rakaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chiitwe nana chiremba vemuno vakazvipira kuita basa iri pachena kwete kumirira vekunze sezvaitwa makore apfuura mumwe chiremba Dr. Wayne Manana vanoshanda nesangano reGlobal Cleft and Craniofacial Foundation vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zvinofadza zvikuru kuti zvirongwa zvakadai zvave kuitwawo nana chiremba vemunyika mukuru weshumiro Sarah Crystal Magandi Trust amai Danai Magandi vanoti chirongwa chakatangisa mushure mekunge mwana wavo Shumiro ashaya aine mwedzi mina chete zvakonzerwa nekushaya zivo maringe nezvokuchengeta mwana ane dambudziko rehwasha iri vaendera mberi vachiti dambudziko iri riri muvanhu vakuru uye kune vakuru vanosvika vana vakauyawo kuchipatara vakagadziridzwa miromo yavo
ende pamwedzi mina yakararama ndipo ndakawana rudzidzo nekuoneswa kuti panga paine zvainga zvakapotseka pakuchengeta vana vane macleft saka ndakazotanga organization inonzi Shumiro Sarah Crystal Magandi Trust ichifambidzana nevabereki vane vana vane macleft
amai Eunice Nyabadza vanobva kwaseke vanoti vakafara chaizvo kuti mwana wavo Tanaka Daudi ane makore maviri akazoitwa operation iyi mushure mokudzoswa kashanu kose zvichinzi aiva asati asvitsa huremu hunodarika pamakirogiramu mashanu anodiwa kuti avhiyiwe
pandakasununguka ndakaona mwana akapazuka muromo pandashamisika nazvo plus mukaka waibuda neku kana neporiji futi raibuda neku nekusvinirwo mukaka mukapu plus futi mukaka wacho waisatsarukana kubuda ndipobva tatsvagirwa mari nababa watanaka ndipobva tazoya kunoku
amai Bettina Linga vekuchiredzi vaudza Studio 7 kuti vakavhunduka kuona mwana wavo tapiwa nashechinanga aine muromo wakatsemuka musi waakazvarwa
ndiziva kuti mwana wangu ndozvaari ndakaguva nemanesi kwandakaponera kuchipatara kumashoko hospital iri kubikita asi ndichigara kuchiredzi vakandizivisa vakati musainya kutya henyu pamusoro pemwana wenyu kuti zvinogadziriswa vakandidhairekita vakati munoenda Harare ndokwazvinoitirwa saka ndinotenda nechirongwa ichei chakatibatsira
munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Norman Matara vadoma mamwe matambudziko anosangana nevana vane hwasha kana vasati varapwa
mwana paanenge achiri mudumbu mwedzi wechipiri nemwedzi wechitatu matishu ekuface nepamuromo anobatana asi muvana vane cleft lip and palate matishu aya anoramba kubatana zvachose kusvika pakuzvarwa kwemwana and mwana akachinga azvarwa ane cleft lip nepalate anosanganidzana nematambudziko akati wadei anosanganisira kunetsekana pakuyamwa mukaka uye pakudya chimwe chikafu
Dr. Mtara vaendera mberi vachiti mwana mumwe chete kubva muchiuru anozvarwa aine denda recleft lip and cleft palate pasi rose rimwe sangano rinonzi Operation Hope ndiro rashanda muZimbabwe kwenguva yakareba kubva mugore 2006 uye rikabatsira vanhu vanodarika zviuru zvishanu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimitse.